kudare resenet nengo shanu dzetriposi dzadzingwa dzinosanganisira vajemason timba vawebster maondera namai vongai tome vose vari nhengo dzesenet muharare mutauriri wenational assembly vajacob mudenda vadzinga nhengo gumi nenhatu vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu vese vadzingwa vachadzoswa kudare
Mhinduro yangu kuna vamolokele kana ndikangowana mutongo wapiwa nedare ndichauverenga uye kana uchimisa kudzingwa kwevanhu ava ndichauverenga uye todzosa vadzingwa ava
vanga vari mukokeri wenhengo dzetriple c munational assembly vaamos chibaya vabvuma kustudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa
pane mazita averengwa naspika ekurikola mamembers etriple c naseregani iri mberi richiti nhasi tatiri kucourt ne application interdict yokumisa speaker kuti vasarikola ma MPs kauti nhengo dzeparliament dzetriple c chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosa yekuona kuti atakakukwidza kuti anonzi chavangu kutriple c hatidi hatimuzivi saka interdict anga rekuti iyo vanofanira kumisa speaker senate ipresident kuti muchazoita marecalls kana nyayapera kupi kudare rekota
triple c yakaenda kumatare ichiti vachavangwa haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu vachibaya vati vamudhenda vati kana vazowana mutongo uyu kubva kudare vachazoverenga zvakare mudare asi vachiti kudzingwa kuri kuitwa vanhu vetriple c hakuna maturo ose
zvokubudisa mudare renational assembly zvagara hazvina kana maturo hazvina musoro nechikonzero chiri pachitonga chimbotaura kuti inini pandakamira panapa ndini opposition leader of parliament wetriple c in the national assembly kududzira kuti kana pane any communication from my party inofanira kuya through me nyaya dzemarecalls takatara kudhara kuti anonzi chavamuyu haasi munhu wetriple c naizvozvo haana simba rokurikola nhengo dzebato retriple c saka hazvina kungatambira zvinhu zvisina kana maturo
vamwe vadzingwa munational assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato retriple c vagift hostalosiziva vaadmo chievero vekuchegutu west vastephen chatiza vekugoromonzi west navaoliver mutasa vekuzvimba west hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vakalipani pogen sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha dzavo izvo zvapa kuti studio 7 isaziva kana vachavangu vachapikisa mutongo wedare rehigh court iro ramisa kudzingwa kwenhengo dzetriple c ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere